Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 44, 2024. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Reserve Bank of Zimbabwe yogadzirira kuparura imwe mari mangwana, vamwe vachiti
marizevhi aya ndeekutidzisa mari yedu yezimbabwen dollar. Asi kana takatarisa uwandu hwemari yezimbabwen dollar iyaya tikataura kuti haichadariki zvitau makumi maviri kubva muzana pamari yese iri munyika.
Asi vamwe vanoti zviri kuitwa kwipedza nguva nekuti
yaibata mwedzi 750 million dollars. Saka hatikwanisi kutarisira kuti karenzi ya icharunaswa mangwana ichange yakasimba nekuti haina hwaro neisimbisa.
Hurumende yokurudzirwa kuti isaite zvematongerwo enyika pakugovera vanhu chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe mangwana riri kutarisirwa kuparura mari itsva inonzi structured currency panguva iyo dhora remunyika riri kushaya simba zvakanyanya. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mashayavanhu vazivisa nhasi kuti Zimbabwe mudura maro ine goridhe nemari yekunze zvinosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti US$300 million kuti ishandiswe kudzikamisa mari itsva iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzazivisa kuti mari iyi ishoma zvikuru uye zviri kuitwa neReserve Bank of Zimbabwe kupedzera hoko padehwe retsindi. Reserve Bank of Zimbabwe iri kutarisirwawo kuparura urongwa hwemafambisirwo emari kana kuti monetary policy. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nerekuAmerica. Nhasi pamusika weReserve Bank of Zimbabwe, dhora rekuAmerica range richitenga madhora makumi maviri nematanhatu kana kuti US$1 to $26,400. Asi pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica riri kutenga madhora emuZimbabwe anodarika zviuru makumi mana kana kuti US$1 to $40,000. Mukusiya nyaya iyi, Taboka Ncube abata chipangamazano chebhanga reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence kwanyanya.
Chekutanga tinofanira kuziva kuti rimuchirongwa chekushandisa mari yekunze nemuno munyika. Saka kana vanenge vachiti mashoma, mashoma pakuii, mareserve aya ndeekutidzisa mari yedu yeZimbabwen dollar. Asi kana takatarisa uwandu hwemari yeZimbabwen dollar iyaya tikataura kuti haichadariki zvitau makumi maviri kubva muzana pamari yese iri munyika.
Saka izvi zvinorevei?
Zvoreva kuti nyange iro goridhe rataurwa kuti riripo ringagona kusvika matanzi maviri nezvidimbu zvishanu 2.5 tanzi, uwandu hwaro kumayusa hunotokwana kutsigira mari yatinayo yemaZimbabwen dollar.
Mari iriko munyika nemaus dollars yakawanda sei?
Kumabhanga uku mari jere mayusa dzakanga dzakawanda chaizvo dzichiramba dzichisimukawanda. Panguva yega yega, nguva yareba yatabva iyo, mabhanga anga achigara nemari dzingasvika 1.4 to 2 billion panguwa yoga ziri zema yusa zimari zimego na kiti zeku shandi sita kufunga kujikwe nika
izi ajisi kuzo kanga nisa ere uremu we mari itwai
monetary policy doya kanyana kukosha inaita kuti mari yetu huwandu wayo nekutuwa kwa kwayo nekutuwa kwayo jinge jisanga na kundo simbisa mari iyoyo sakandinoona murukune na kutuwa uraso kanyanya nezwe mari icha ya kika tombo zii kuti yakamira sei uye inoita nezvei ngatisimbirire pakuti monetary policy yatakatarisana nayo ichange here ine simba rekugadzirisa huwandu hwemari yenyika ndebasa remonetary policy yezimbabwean dollar uye kutikwa kwemari iyoyo kutsvagwa kwemari iyoyo yavanoti demand yezimbabwean dollar
vamwe vari kuti RBZ yaratidza kusavimbika sezvo paine humbo hwekuti Fidelity yakatenga goridhe rakawanda munotiwo kudine izvi
havaziri mafambiro anoita nyaya goridhe rinenge richitaurwa kunzi rasvika matans 35 rate igoridhe rinenge richitengeserwa kufidelity inomoti goridhe rava nevanhu vachitengesera kufidelity motora motenderei zvinoita here izvozvo munotora renyu renyu rinobva kupi zvenyika kumaroyalties kandataura iwaa
avo vange vari chipangamazano chebhanga rezimbabwe Reserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vange vari parunhare muHarare naTavoka Ncube weStudio 7 tichiri panyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University muzvinafundo Gift Mugano
ingada mari inosvika 4.5 billion US dollars inova inokwanisa kutibatsira for 6 months kana kuri kuti kwaita dambudziko rekuti munyika mashayikwa mari saka mari iyoyo inofanira kunga iri mureserve bank ndo zvinotaurwa nemaorganizations sana international monetary fund vanova maauthorities anoziva nezvemari yatinayo right now yaparurwa nereserve bank Zimbabwe $300 million yavati ndo reserve yavanayo iri kubuda pama 2.6 tons ayo egold yavanawo ne 100 million US dollars yaisa paside iri kungosvika 300 million US dollars inova inokwanisa kucover mazuva anosvika 11 kana chiimporta yaida pamwedzi $750 million saka hatikwanisi kutarisira kuti currency ya icharunonzwa mangwana ichange yakasimba nekuti haina hwaro neisimbisa
asika hurumende iri kuvimbisa kuti rwendo runo zvinhu zvinenge zvachinja pane mari dzakamboparurwa makore esateraya uye chitiwo yakwanisa kuti inge ichitaura nevanhu vakawanda
zvinochinja upfumi hwenyika senyaya iri kutaura nayo nyaya dzemari haasiri mashokoba izvo zvigore rine takasangana nedambudziko rekuti tichada kutotenga chikafu chinodhura nekuti takaita drought tiri kusangana dambudziko kuti macommodity edu kusiya kwegoridhe atinotengesa kunze kwenyika zvicherwa zviri kudzika mitengo zvakanyanya saka koreva kuti mari ichapinda munyika inonga iri shoma saka ndivo pavari kuunza mari yavo itsva isina sapoti yemari kawanda iri mureserve bank ine sapoti yemashoko hapana trade inoitwa nemashoko ekuti titendei tiri zimbabwe chakupai vanongoda kuti mari ifambe from country to country
ko chii chiri kupawo kuti dhora remuzimbabwe rirambe richishaya simba zvakanyanya kudai zvatiri kuona mavhiki adarika
hurumende iri kuprinda mari yakawanda iri dambudziko ratakatanga naro makore apfuura anosvika 26-27 kubva musi wa14 November 1997 iya yakanyorwa sekuti Black Friday pakazodonha simba remari yedu nekubudikidza kwekupfunda mari kubhadhara maovertrans hatina kumira tika iyoyo kusvika nguva yavagono tikabva panguva yavagono tikasvika panguva yavamangudzwa taingopfunda
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvakawanda zvinoti zvave nemakore akawanda zvichiraramisa mhuri nekuda kwekutakurira vanhu zvinhu zvekutenga kana kutengesa. Zvizvarwa izvi zvinoti kuwana basa rekubayirwa chitupa munyika iyi kwakaita sokuoma nekuda kwemitemo inoomesera vekunze zvopa kuti vangoita havo chamuka inyama. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Basa rekutakura mikwende iri harisi kungoitwa nevanhurume chete, asi mamwe madzimai akaita samuzvare Tarend Magwanya vanova mugari wemufrancis town. Muzvare Magwanya vanotenda kuti basa rakaoma, asi nhamo yakatarisana nemhuri yavo kumosha kubuhera ndiyo iri kuvasunda.
Tasi tine mhaka yekuti hapana zvatingaiti, tinotongoshingirira kuti tiwane zvekuita tikona. Pakutoya kuno kudai kuvavarira kuti tsvagewo chouviri kuno kuti tikwanise kuvariritira.
Vanotakura zvinhu ava vanozivikanwa neremudunurirwa rekuti majega. Vamwe vanoita basa iri vanhu vakadzidza vakaita semumwe aive mudzidzisi vaFilipi Nduna.
Chiri kuitika ndechekuti isusu takatodzidza, takadzidza kuenda kuchikoro chaiko zvakanyanyisa, but nyika yedu haisi kuti ofa mabasa. Even nyangu ukati unoda kuimplementa yavari kutiti isusu tiite yavanodinization, such a situation inotidrive kusvika palast degree kuti hatisisina option. Then tikauya kuno find out ndikasenzera 6 step pula is equivalent to somewhere $4-5. Ndokuda ndokurengi 4-5 times, ndaenda kurengi 4-5 times ndichiwana ma 6 step pula times 4 years. Ufind out inenge ichitwa mari yakaita se yakanaka, of which hakuna munhu ari kutambira mari kuZimbabwe even ari pabasa rakanaka sei rakamira sei.
Sangano reZimbabwe National Statistical Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti pavanhu vanofanira kunge vari pamabasa vanodarika zvika mumakumi mana nematanhatu kubva muzana kana kuti 46.3% ndivo vari kushanda. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti vanhu vasina mabasa muZimbabwe vanosvika zvika mumakumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Nyanzvi idzi dzinoti vakawanda vanorarama newakumukwaku vachizviitira mabasa emaoko. Kunyange kuBotswana kusina mafuro manyoro zvinofungwa nevakawanda, vataurai macheka muru vanoti kuri nani kudarika muZimbabwe.
Hatina kunyanga kwawana zvitu, asi zviri nani pane kwatakabva kwacho. Iyi zviri nani, zviri beta, asi zofanana nekwatakabva, nekuti kwatakabva kwacho kuri wese kutooma kwacho kuriwo kuri nani. Uzvinokwanisa kumhanya mhanyawo chinonga nongopa zuva unoona zvaunowana. Zvasiyana nekwedu kwekuti nyange kwamhanya mhanya kwacho, kukuri mhanya mhanya kwacho hakuna, but kuno unokwanisa kuita se mhanya mhanya utoonawo something chaunogona kuita se tiukwanise kuti urarame.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvevashandi paInstitute of Labour and Employment Studies muBotswana vatafadzwa Matambo vanoti mitemo yakadzikwa neBotswana maringe nekuchengetedza mabasa kuzvizvarwa zvayo ndiyo inopa kuti vane unyanzvi kubva kuZimbabwe vashaye mabasa.
Tikatarisa inonzi Employment of Non-Citizen Act irimo muno muBotswana, inowanikwa ichidzivirira vashandi vekunze mukuti usati wapa basa munhu wekunze unofanirwa kuratidza kuti zvoni watsvaga ukashaya munhu wemuBotswana anogona kushanda basa rauri kutsvaga munhu wekunze kuti aite. Ndizvo zvinozowanza kuti zvoni kana kuti vatsvage mabasa asingadii mabepa akati wandei.
Kuoma kwaita zvino munyika uko kuru kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika uye kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika kwave kupa kuti vakawanda vaende kunopotera munyika dzakapoteredza. Vamwe vari kuzoguma vobatwa senhapwa kunyika dzekumiddle east kunyanya. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mapiki The Jessup Moot Competitions ari kuenderera mberi muno muWashington DC, Zimbabwe, ichimirirwa nevari kuita zvidzidzo zvemutemo paEzekiel Gudi University vanoti Aquila Moyo, Trish Fende, Takudzwana Shechinyemba naTadiwa Chipunza. Nhasi vadzidzi ava vapinda makwikwi avo ekupedzisira chikamu chekutanga, vachimirira makwikwi ekupedzisira mangwana. Mutori wedu wenhau Evans Sininga abata murayiridzi wechikwata cheZimbabwe ichi vanova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Law Society pamwe neInternational Criminal Court Advocate Nyasha Charamba kuti tunzwe zvizhinji.
Ndiri kunzi coach nemhaka yekuti vana kana kuti chikwata chandiri kufamba nacho ndini ndinenge ndakabata matomu ndichichikaira nekuchiratidza kuhara nekuti vafambe maringe nezvinonge zvichidiwa pamutemo kuita kuti vagone kuita mangange nevamwe vachigona kuzobuda vari vakundi.
Chakakupai chido chekuti rega ndibatsire vechidiki vasimukewo vaitewo magweta anoziva zvaari kuita chii?
Zvazvinoita mukoma wangu muupenyu ndezvekuti ini ndikumukuraramawo kwangu ndakatosanganawo nevanhu vakanga vachindisimudzirawo nekuti ndigokwanisa kubudirira. Saka ndakaona chiri chitsvambe chandanga ndasiyirwa muupenyu hwangu kuti ndinofanira kudzokerawo sure ndotarisa kuti ndingatakurawo ani nani vandingasimukawo naye kuti agosvika panewo pandakasvika ini uye ndichizofamba navo zvekuti kana vochizotarisawo nhoroondo yeupenyu hwavo vanozorangarirawo kuti nerimwe ramazuva takambosangana navachiramba vakatisimudza vachitikwenenzvera kuti tigosvika patava muzvara nhasi.
Tarisiro yenyu ndeyekuti kudii?
Tarisiro yangu hurusa ndeyekuti chikwata chandinacho chikoro chavakamirira chinova icho cheZimbabwe Secondary University, nyika yatakamirira inova iyo Zimbabwe nedunhu ratakamirira rinova iro Africa zvinge zvakasimudzirwa pamakundano atakasangana nawo nekuti tikatarisa nhoroondo yemakundano atinawo nhasi anotaura iyo kuti hatina vana veAfrica kana vana veZimbabwe kana vana veZimbabwe Secondary University vakambobudirira zvekusvika pamusorosoro zvekunzi vakanga vachikunda kumakundano aya. Saka isusu chinangwa chedu ndechekuti tizame nepose patinogona tikande mapfumo namapanga namatemo tichigona kuvedzenga nhoroondo yemutemo wese kuita kuti zvigozivikanwa pasi rose kuti Zimbabwe nevene vayo vakafanira kunge vachigona kuiswa panzvimbo yakakodzera mukuremekedzwa sevanhu vanonzwisisa nekugona kutsanangura mutemo.
Avo vange vari murayiridzi wechikwata cheJESAP kubva kuEzekiel Guti University, Beta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Law Society pamwe neInternational Criminal Court Advocate Nyasha Charamba vachitaura naEvans Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vamutauriri wedare reparamende muSouth Africa, Amai Nosifiwe Mapisa Ngakula, vasungwa nhasi mushure mekumanikidzwa kusiya basa vachipomerwa mhosva yeuori. Amai Mapisa Ngakula vabva vazvipira kumapurisa nhasi. Vabva vapomera mhosva 12 dzekuita zveuori kubva munguva yavainge vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Vanonzi vakapiwa mari yechioko muhomwe inosvika zviuruzana nemakumi maviri kana kuti $120,000. Nyaya yokugovera kwechikafu kune vanoda rubatsiro pachishandiswa zvematongero enyika inonzi nevamwe vanongorora zvematongero enyika pamwe nevanopikisa ichatonyanya kuwedzera gore rino sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa iyo yakatotarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro sedambudziko rinoda rubatsiro rwechimbi-chimbi kana kuti national disaster. Asi vaMnangagwa vakati pakupa chikafu hapana kutarisa kuti wabuda mbamani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care vaValentine Ziswa pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKenneth Mandaza. Akatanga nekubvunza vaziswa kuti vanoti kudii nekubuda pachina kwavaMnangagwa kuti nyika inoda rubatsiro rwechikafu.
Ndinofunga kuti idanho rakanaka rekuti vape kuruzhinji rwevanhu nenyika dzose kuti tine dambudziko mvura ina kunaya zvakanaka, vanhu vane nzara vakawandisa. Tinongotopfuura kuma3 million vanhu vari kuunderestimate uwandu hwevanhu vane njara ndechekutanga chepiri vari kuunderestimate also the balance yezvatinazvo munyika yezvatisina the level of harvest is very low handifunge kuti mafigures ava kutaura kuti tirigwanisa kuwana zvakati tinoasvika saka indepa kuti vanenge vaita underestimate both what we need in terms of inputs dzechibage kana dzekudya and in terms of the money that we need
vamandaza munoti
danho ratorwa nehurumende idanho rakakosha zvikuru kuitira kuti vanhu vawane kudya mushure mekunge vaongorora mamiriro akaita kunze negoho ravachawana tinodaira kuti hurumende yaongorora ikakwanisa kuona zvakakodzera kuti vatore danho irori uyezve maresources ekuti vakwanise kuzopa ani naani uyo akatariswa nedambudziko irori tinodaira kuti maitirwo aitwa napresident nehurumende zvakanakira munhu wese nekuti zvinoratidza kuronga kune muono uri pamberi kana nyika yasangana nedambudziko rayasangana naro rakonzerwa neEl Nino nemakonye akadya wozvishoma zvakanga zviripo saka tinotambira danho irori nemaoko maviri
vaziswa tanzwa mutungamiri wenyika vachiti dai paunganidzwa mari inoita $2 billion iri kunzi nevamwe inenge yakati wandisei pachitariswa uwandu hwevanhu vavataura vari kuda chikafu munoti
ndinoreva kuti mari haina kuwandisa kungangotoita shoma nekuti pane chikafu chinodiwa nezvipfuwo mvura haina kunaka zvakanaka neuswa hakuna saka mari iyi inechekuona kwangu haisi mari yakanyanya kuwandisa taida kutoti dai yemari yataurwa iyi tachiudzwawo kuti iyo hurumende yakowedzera mari pamari yavari kukumbira
regai tinzwe kuna vamandaza vamandaza munoti $2 billion iri kutaurwa iyi
danho irori ratorwa nehurumende rinoita kuti mumwe nemumwe ane chekuita nenyaya iyoyi yekuda kuti zvinodiwa zvawanikwa vachitanga nekumhanya vachitsvaga vachiisa zvinhu izvozvo pamwe chete kana mari yanzi $2 billion iri shoma vanoita basa irori vanoita the technical part yebasa rapiwa nemukuru wenyika vachatiramba vachitibatsira kuitira kuti zvinhu zvese zvinodiwa zviwanika zvingave zvemombe zvingave zvevanhu pese panoda kubatsirwa tinofanirwa kunge tichifara nekuti yaitwa state of disaster chikuru chimwe chataurwa nemukuru wenyika ndechekuti hakuna munhu nenzvimbo ichasara isina kudya
vaziviswa tanzwa kuti mutungamiri wenyika vari kuti munhu wese achawaniswa chikafu asi pasi apo tinonzwa kuti chinonge chava kugoverwa chichitariswa kuti munhu abuda mbamani munyaya dzezvematongerwo enyika zvi zvamungataurawo
ichokwadi kuti purezidendi vati hakuna munhu anofa nenzara ndakabhoti rimeziva kutaura chete pamuromo paharuna isu tiri kuzviona tiri kugara mucommunities nevanhu muno metinogara chikafu neassistance whether chiizi presidential assistance kana chanogovewa through masabhuku nemachairman nemagroup of seven chinopuhwa vanhu vezanu chete kana usiri pasave list yemukana wezanu unotozibva pano vanonyimwa
vamandaza hanzi pasi apo vezvematongerwo enyika vanenge vakutarisa kuti munhu abuda mbamani munoti
chekutanga ndechekuti policy iri very clear chikafu ndechemugari wese wemuzimbabwe awirwa nedambudziko renzara saka the policy is very clear kana kuine maimplementers epolisi vakatadza kuita sezvikutiwa nepolisi ivavo ngavawanikwe vachisungiswa
avo vange vari vakenneth mandaza vanove nhengo yezanu pf manzwa avo zvakare kubva kunyanzvi mukugoverwa kwechikafu vavalentine sizwa vari muharare muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 Muchirongwa chatino tarisa zvirikuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nyaya yekuti kambani huru inochengeta huku dzemazai yeRidgeland iri kuMississippi inoti yambomira kutengesa mazai nekuda kwechirwere cheBird Flu. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi yati yapisa huku milioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million uye niyo zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 337,000 ichiedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chinonziwo chabata munhu mumwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Chirwere cheBird Flu chinonzi icho avian influenza nechirungu. Vamwe tinonzwa vachiti chirwere chehuku chinokonzera icho macold like symptoms kana yatingati yaya flu, kukosora. So avian influenza chirwere chinotanga icho muhuku kana shiri.
Chinokonzerwa nei uye chinopomeranwa sei?
Chirwere cheBird Flu sezvatataura chinokonzerwa icho neutachiwana kana kuti virus inonzi avian influenza. Kune ma different types, a lot of them ma types e avian influenza aya anongoperera mushiri nehuku kana zvimwe zvipuka, asizve zvichizoparadzirwa kuenda kuvanhu.
Munhu abatwa nechirwere ichi anonzwei uye anoonekwa sei?
Munhu anenge abata chirwere cheBird Flu anoita masymptoms anosanganisira kukosora, kutsvuka maziso, kupisa muviri, kushaya simba, zvatingatiwo macold like symptoms, pamwewo shaya appetite kana kusada kudya. Ndo mamwe masymptoms anokwanisa kuwanikwa nemunhu anenge aita Bird Flu.
Chirwere ichi chinorapiwa sei, Dr. Ranga?
Kurapwa kwechirwere cheBird Flu, it's mostly supportive care, which means kupa muviri zvinodiwa zvinosanganisira mafluids kana mvura dzinenge dzarasika nenyaya yokupisa muviri inenge yakonzerwa nechirwere cheBird Flu. Vamwe vanenge vachida mushonga wechikosoro nokuti chinokonzera kukosora.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvekudya mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati nyika iri pasi peemergency. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yotarisirwa kuparura mari itsva mangwana. Hurumende yokurudzirwa kuti isaite zvamatongero enyika pakugovera vanhu chikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
So kuhisi